Natitaita misangano yeNational Joint Negotiating Council wataenda takatarisa kuti hurumende ichatiturira masalary increases oro proposal yavo yekuwedzera masalaries edu inotambirika. Ndoda kuti nditaure ndichiti musangano hauna kuzonyatsofamba zvakanditarisira nekuti mari yauya nehurumende ichizoofa imari shomanana zvikuru zvokuti nyangwe mari iyoyo kuri kunzi ikapiwa vashandi haina zvainobatsira iitozovasiya vato vaine west situation. Saka ofa iyoyo yehurumende tairamba tikati aiwa imbodzokerai zvakare mombodzokera patebho mombononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi hwehurumende uve huri nani.
Iyo hurumende yanga yauya nemari patafura.
Hurumende ine mari yayauya nayo iri svika rakakura asi isusu tazorinwika tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. Tatasa $97 zvinhu zvatishungurudza zvikuru nekuti isusu tosiyana takaisa kugovernment ndeyekuti masalari zedu atatambira muna October 2018 zvinhu sati zvanyanyisa kukwira ndowatanditi iwayo malevels iwadaariwo avashandisa voshandisa interbank rate kuti zvionekwe kuti mari zvayaitenga ndozvainofanira kuzoramba ichidini ichitenga nokuti nyaya iri papa ndeyekuti mari dzedu tikatarisa purchasing power yakaerodwa nenyaya dzemapurises. Saka tiri kuti aiwa gemu iri kuti riite zvakanaka ground rive level ngatidzokerai kumasalaries October 2018 tadzokera ikoko moaplya interbank rate todzokera patakanga tiri. Saka mukada kuzvitarisa muchazoona kuti hatisi kutokumbira salary increase asi tiri kungoti ngavarestore value yemari yedu yataitapira muna October 2018.
Mari yamai mapindawo nayo mumusangano yekuti maiti dai mushando wepasa atambira imari
ukatasa mapurizes akakwira tenfold zvichireva kuti zvaiita dhora ukada kuzvitarisa that's the trend chaakuita $10 zvimwe zvaakatokwira ka15 times. Saka nyaya iripo ndeyekuti anituti isusu salary ye anotambira mari shoma shoma ikawekwa ichiretwa neinterbank rate inoenda pa4750 bhoza yakanga iri $475 saka ikaiswa interbank rate inoita $4750 saka ndo mari yatanga tichitarisirawo kuti tada kuti zvinhu zvese zvive normal playground ive level tichitarisa kuti tida kugadzirisa nyika tida kutarisa kutiwo tida kuti vanhu vanoshandawo vawane mari yekuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo ndo the starting point. Saka tanichiona kuti that's the starting point yedu yatanichinayo Vegas.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Tawirirana kuti tinofanira kuti tisangane vhiki rinotisati rapera nekuti tichitarisa nyaya iyi tinoona kuti nyaya inoda kuti ikunze kugadziriswa nyaya yekuti vanhu havachakwanisi kana kutengera vana vavo zvikafu vamwe havachakwanisi kana kuenda kubasa situation yacho iri paground yotoda kutoti kana zvakachigona hurumende ngaikurumidze kudzoka iine mari inotambirika iine mari inoita kuti womushanda akwanise kugara upenyu huri nani achikwanisawo kukwanisa kuya kubasa nokuti zvaakuitikai zvinoizvi ndezvekuti vanhu vaakutosubsidisa hurumende zvinova zvinhu zvisingafanira kunge zviri zvinhu zvinoumira zvakadaro. Mukatarisa isusu even neapex council vacho tanga titori under pressure nemamembers ari kuti aiwa takamboti tinoenda kustrike imi mukamboti aiwa ngatimboonai kuda zvinhu zvisagadziriswa mamembers edu ari kudai kuti zvanga zvadii kuti muite izvo thestrike notice iya yatakaita muna Machi. Saka zvinhu zvokuti taudza hurumende tikaturira hurumende kuti kwatiri kubvawo uko ndo zviriko saka ivo vari kutozviziva saka tavakumbirisa chose kuti kana mukaenda itai kutikurumidze kusangana mutiudze zvinhu zvingadii zvingatibatsira tose senyika asi kana kuri kuti zvazonetsa hatizivewo kuti apex council ichatitodini asi mangwana zvakare vaakandeniri tine meeting yeapex council kokwatichanoturirawo tichipiwawo guidance neapex council.